nyaya nyanyo neta kuno ma complaints atunyanyo zwande vano varutraya ku access kuti vaite ma reapplications varuti website yacho is very slow and complicated kunyanya vaya vasingakwanise kushandisa ma computers saka vanozoenda kune vamwe vaya vanozovacharge ma exorbitant fees kuti vavaitire chimwe chanetsa ndechekuti even vakwanisa kuita ma applications per system pakunohenda in ma documents avo tanga tine ma reporta tanga chinzwa ku Midrand kuti kwaita queue saka kwakutoitwa zvechioko muhomwe kubhadhara ma 50 rands ma 100 rands kuti vatorerwe ma forms avo zvichikonzerwa nekuti hanzi system yavo iri down mamwe ma problems ari kusangana nevamwe ndeyekuti kana vachiita ma applications pari kuita ma cases ema fraud ekuti vanotaurwa kunzi vaise mari muma wrong accounts and kuno kuSouth Africa kune nyaya inonetsa yehacking yema accounts saka zvinhu zvikunetsa maZimbabwe akawanda ari pachirongwa ichi
kuuyawo nyaya yemari dziri kubhadhariswa imari uye vanhu vari kukwanisa here kudziwana mari idzodzo
vari kubhadhariswa 1090 rand pa online application yavari kuita asi vaive vasingakwanise manje kuita maapplications pa online vari kuzoitirwa nevamwe vachizobhadhariswa mari dzimwewo dzakati wande ende muchitarisa mari iyoyo nekuti vazhinji vacho vari pa special permit iyoyo vanhu vane mabasa anobhadharwa mari iri pasi pasi saka zvinotovaomera kuti vaiwane mari iyoyo ende nenguva yavakapiwa up until 30 November inguva shomanana chaizvo zvekuti vazhinji vari kutonetseka kuti vachakwanisa here kumita deadline yacho
imiwo sesangano rezimbabwe exiles forum zvii zvamuri kubatsirawo nazvo vari kusangana nematambudzikwa
sezimbabwe exile forum tachikwanisa kuitira vamwe vasingakwanisi kuita maapplications for free paonline tine challenge yatiri kuwanawo futi even kutoita system nevanokwanisa kushandisa macomputers system yacho iri very slow zvekutoti tanga tichitofunga kuti home affairs dai yanga toita convene nemeeting yema all stakeholders ekuti tigare pasi tina tiongorori nyaya iyi zvakanaka kuti chii chatingaite
tinonzwa kuti kwane gurukota idzva rave kutungamira bazi rezvemukati menyika shanduko iyoyi mungaona ine zvainokanganiswawo here
zvinototikanganisa kunyanyisa vemacivil organization vaida kubatsira mazimbabwes because munoziva kwakanga kuna gapi kukauya mai profesa vanga varipo zvinoso kwachinjwa saka kungoramba uchingodhila nemunhu mutsva anouyo ane maideas ake akasiyana nevamwe vanga varipo saka imwe challenge iyoyo yatiri kusangana nayo asi tine tarisiro yekuti tichakwanisa kuti titaure navo vakatipowo mukana wekuti tivape zvichemo zvedu togadzirisa nyaya yekunetsa especially yezimbabwe exemption permit iyoyo
tiri kunzwawo kuti zvizvaro zvezimbabwe zvimwe zvakaa zvakaforera kana kunyorera kutsvaka upoteri musouth africa zviri kusanganawo nematambudziko pazvinoenda kunonzwa kuti magwaro azvo amirawo papi zvii zviri kutora nzvimbo
munongoziva kuti tiri kubva kune nyika yedu ine matambudziko saka mabatsirwo atiri kuitwa muno musouth africa haana kunyanyonaka kunyanyisa vane maasylum seekers kungava kuri kubasa kungava kuri kuhome affairs saka zvinoitika ndezvekuti munopiwa nguva yakaita se 3 months then mozopiwa kana kuti you have to renew application yako every month saka zviri kuitika ndezvekuti kana vakuenda kunyanya kupretoria kumarava start vari kusvika ikoko vobva vangomirai apa voiswa mutrack voendeswa kunana lindena vobva vandakukutipotai makudzorewa kuzimbabwe asi asylum permit pamutemo haitauri izvozvo inotaura kuti kana iwe uchirenewa application yako unofanira kupuwa chikonzera chekuti yakuma musi wakati then wopiwo nguva yekuti kana uchikwanisa unzi udzokere kumusha wodzokera asi nyaya yekuti vamwe vari kubva vatsungwa wobva vadipotwa unenge wabva kumba wakatarisira kuti runonyiwa permit ndiye waakulindela saka zvinhu zviri kushusha mazimbabwe dzakawanda vari kunetseka nesuisusu vari kubatsira mazimbabwe taakutonetseka kuti tovabatsira sei asi tiri kungoramba tichida kutaura nehome affairs kuti ive inonzwisisawo zvichemo zvedu isusu mazimbabwe
pane zviri kuwanikwa here kana rubatsiro rwamunokwanisa kuwana kubva kumuzinda wezimbabwe
kubva kuzinda wezimbabwe pari zvino hapana chatiri kuwana asi tine tariso yekuti ndivo vanofanira kunge vari vachitungamirira kuda kubatsira nyaya yakadari nekuti ivo kuva munomu vakamirira vana vezimbabwe asi hakuna chatiri kuwana. Saka tangatine shuro ekuti kana taita convey a meeting kuti titaure nyaya iyi, ivo vange varipo vokomunikitawo neministry yedu yekuhome affairs iri kuZimbabwe kuti vaone kuti maZimbabwe asabatwe kuyanga kana kushushwa nehome affairs officials, kunyanyisa vachinoriwa maasylum avo, nekuti zvinorwadza chaizvo kuti nengwa vabva kumba woonekwa kunokandwa kupolice station.